Vashitaura pamusangano uyu nezuro mwe mugari wembhuku rekwaYafele muward 16 kugoromonzi muzvare Catherine Mutizwa vakati havasi kufara neurongwa uhu sezvo kanzuro yeGoromonzi yave kubhadharisa mafaindi ekugara kwavanga vachiita muruwa urwu.
Pane nyaya dzemapenalty dzekutaura kunzi mapenalty ma 1500 panenge pakazoiswa imwe tsamba futi yakanyorwa kunzi after 3 months, is it 3 months kwati kubva muna February vane balance inenge yakasara let's say i1000 haicharetwa neinterbank yakungonzi i1000 i1:1 ne dollar ne ngiri ne RTGS. Ndofunga mari iyoyo manje mawanikiro ainoita ndo anonetsa kuno kumusha maerera nekuti tairarama nekurima minda yedu iyoyo imwe yakagara yange yatotorwa kudhara saka mawanira atakuita mari akunetsa munzvimbo ine yeGoromonzi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari vemuGoromonzi resimukai Rural Residence Trust vamasimba manyanya vanoti kanzuru iri kudzinga vanhu vairi kuti havasi vemunharaunda yavo asi vagara vari munzvimbo iyi kwemakore akawanda.
Goromonzi Rural District Council yakauya ichitaura iyo last year muna 2022 muna July kuti kana usina 25 pachitupa chako iwewe uri illegal muGoromonzi. Hazvimeke sense izvozvo because vanhu vakawanda vari kugara muGoromonzi munomu vanga vachibhadhara ma$4 be annum marets aya. Iwo isi chatoziva nechekuti kana wanga uchibhadhara mutero uye $4 be annum uri 25 kana usiri 25 still you are a lawful occupier of land. And the tenda pa 25 iyo in a problem iri serious because sekunzwa kwamaita vamwe vanhu vakaberekerwa kunzvimbo dzakasiyana ikoko ndoko vakatorera ma birth certificate avo asi iwo vari vagari vichi vemuGoromonzi munomu. Saka chitupa chake birth certificate yake nechitupa zvese zvinenge zvisina 25 but iye aina baba vanogara muGoromonzi.
Amai Mary Nyadome vakati mutemo wecommunal lands act unofanira kuvandudzwa sezvo vachiti hausi kuchengetedza kodzero dzevanhu vanogara kumaruwa avo vasina magwaro anoratidza kuti ivhu nderavo.
SemaZimbabweans taida kuti vaite amendment panyaya yecommunal lands act kuti nyaya yeland ibenefite chii isusu maZimbabweans pano kuti isusu tiri communal lands handiti we are investing mari pamabuildings pano zvatinovaka chiti nhaka yevana vedu but find kuti panozoya kana development itwa nemuRDCs tinoonekwa tichiaffectwa tichisuduruswa tasuduruswa toendeswa pane imwe nzvimbo hatina guarantee oro security inoratidza kuti isusu tichange tichigara ipapo zvachose.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano recommunity alliance for human settlements in Zimbabwe vaFrancis Mukora vakati nhaurirano pakati pevagari nekanzuro yeGoromonzi ndidzo chete dzinokwanisa kupedza dambudziko rakatarisa sana nevagari ava vari kuchema-chema kuti vave kusiyiswa misha yavakaviga hama dzavo dzakaenda kwamutsiga nebwe.
Kana tikati hatinoti sustaini nebo dialogue kuramba tichipieta maplatforms ekuti vagari nemapazi ehurumende akasiyana-siyana neeven mainvestors acho vasangana vachigadzira vachitaurirana vachionesana kuti nyaya dzavo dzichinetsa dzingagadziswa sei. In fact ndo the basis yatinoti sustainable development.
Mukuru wekanzuro yeGoromonzi vatrust Madhovi vaudza Studio 7 parunhare kuti kanzuro yavo yakatogara pasi ikaona zvakakodzera kuti itengese mastendi aya sezvo vachiti vanhu vawanda muGoromonzi vari kuda pekugara. Vati zvose zvavari kuita izvi vari kuzviita vachitevedzera mutemo varei zvoushe avo vanoshanda mubandiko reLaw Development Commission mubazi rezvemitemo vakaudza vagari ava kuti pasi pemutemo hurumende ine mvumo yekuita chero zvainenge yada nevhu asi zvichiitwa pamutemo.
Rural District Council ndokungade kune vanhu vanouya vachizokudza imi mukotongoti vari kuita zvinhu zvachona sasi hatizvizivi nhambotaura section 6 yeLands Commissions lendi communal lands iri kutaura kuti muna representation anenge arima achamirira vainteresi yenyu anotiri kunzwisana.
Vazvoushe vakati ikodzero yemunhu wese munyika kuti akwidze nyaya kumatare kana asiri kufara nematanho anenge atorwa nehurumende kana makanzuru. Vakakurudzira veruzhinji kuti vasarudze nhengo dzeparamende dzinomirira zvido zvavo vachiti mapandiko ose ehurumende anoshanda achitevedzera mitemo inenge yadzikwa nedare reparamende.
Nhambotaura kuti mutemo uri zvauri noti zvaunoshuvira iwewe kana zvauri kufunga kuti uve uri asa nauta uchinji unogona uchinjwa kana mukaita maamendmendi kana kuti mukaita alignment unokwanisa uchinji but unfortunately zvauri panguva ino ndozvatoushandisa wakaita nokuti zvauri kufunga izvo kuti unofanira kuve wakadai
mhuri dzakatarisana nekudzingwa mumisha yadzo muGoromonzi dzinonzi dzinodarika mazana 300 asi vamwe vevanhu ava vachasara vachigara munzvimbo dzavagere kana vakakwanisa kubhadhara mari dzinonzi dziri kudiwa nekanzuro yeGoromonzi Rural District Council. Ndakamirira Studio 7 kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East ndini Frank Chikowore.